Election yeku Kenya yakaitwa musi wa 9 August. Iyi election ine zvidzidzo zvakawanda kune veZimbabwe. Chekutanga ndechekuti vacho vanorana election vatinoti Zimbabwe Election Commission kunoku, the Election Management Board, inofanira kunge iri independent. Takaona IEBC yeku Kenya iri independent, isina kwayakarerekera ichingoitawo basa sebasa. Iko zvino muZimbabwe hazviexisti.
Ko sei muchidaro vabiti?
The Zimbabwe Election Commission is just an extension Politburo yeZANU-PF, just an extension yeorganizing department kana kuti commissariat yeZANU-PF. It's not neutral. 3-4 weeks ago takaona vazadza vana hama dzavo dzisingagonekana kunyora mazita adzo. So the first thing that is key mu election is the independence of the election management body, the ZEC. Chechipiri chandakaona inyaya yekuti vanhu munogona kusiyana mubhilonga kumapolitical party akasiyana, asi kana muchikambeina munosiya peukama, asi kana muchikambeina munofanira kuziva kuti mese muri verudzi rimwe, muri venyika imwe.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Despite the huge differences, particularly between the Prime Minister Odinga na Deputy President Ruto, the main candidates, there was a modicum of respect. There was a modicum of understanding that this is our country. Yes, we can differ politically, but this is our country. Izvozvo hazviitike. VeZANU votofunga kuti nyika ndeyedu, takaizvira hondo, asi nyika ndeyemunhu wese anonzi muZimbabwe. So the demarcation and the differentiation of politics and nationhood was there for everyone to see. Chechitatu chatakaona ndechekuti this election haina kurwiwa nemaissues akawanda between Raila Odinga and Ruto. Mapolicies avanga asina kunyanyosiyana, but chachakanyanyosiyana mapersonalities, chachakanyanyosiyana ndenyaya dzekuti vanobva kupi, mumwe mukalenjini, mumwe muluyo. So takaona a very present an important presence ye ethnic politics dzeku Kenya, with the key tribe being the Kikuyu, and it was always going to be a question ekuti maKikuyu anovhota kupi,
vaitsigirani pane zviri kubuda pari zvino.
Iko zvino we know kuti vakavhota na Vice President Ruto, zvichizoitawo mubvunzo yakawanda yekuti saka zvoreva here kuti vaUhuru Kenyatta vanga vasina influence iyi. Saka maquestions achazeya vakafunda kuti vapindure mubvunzo iyoyo. So from the point of view of Zimbabwe, I hope kuti people will be elected on issues, people will be elected on merit, and zvekuti unobva kupi, kumisha kwako ndekupi, we don't celebrate and we don't put forward nyaya dzeethnic politics. Number four is the media. The media was free and fair.
Ko sei muchidaro?
Mapati ese waingoona pama TV, vane ma TV akawanda, vane ma newspaper akawandisa, vane ma community radio stations akawandisa. Zvasiyana nemuno Zimbabwe kuti unongochiona munangagwa nemukadzi wake vachingobuda pa pama televisions.